Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 29 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voviga magamba matatu vachiti vanhu vakawanda munyika vari kutambira mari itsva ichatanga kushandiswa nevanhu mangwana yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti mari haisi kutambirwa zvakanaka. Zimstat inoti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yawedzera zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwagamuchira mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo iri kutarisirwa kutanga kuwanikwa mumabhanga kutanga nhasi vanhu vachizotanga kuishandisawo mangwana. VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi muHarare apo panga pachivigwa magamba enyika matatu anoti Vanyasha Nashidzimiri, Amai Grace Tsitsi Jagadu naBrigadier General Shadrick Veja pamarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes Acre muHarare. Mutoro wedu nawo Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange paine kutsutsumwa kwakanyanya muvanhu pamusoro pemari yemaZIG kubva zvayakaparurwa nehurumende pakatanga mwedzi uno, vaMnangagwa vashamisa vanhu vakawanda mushure mekutenda vana veZimbabwe nekutambira kwavanoti vaiita mari iyi.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold ZIG.
Ndinoda kutenda vana veZimbabwe nekutambira uye kuchengetedza mari yedu yemuno yeZIG kuti tinge tichiishandisa makorokoto Zimbabwe. Iyi imari yedu yatinofanira kudada nayo sezvo ichitipa chimiro sevana veZimbabwe.
Mari yemaZIG iyi yaendeswa kumabhanga nhasi neReserve Bank of Zimbabwe uye vanhu vanotarisirwa kutanga kuitora mangwana. VaMnangagwa vatiwo sezvo nyika iyi nemhandu dzakawanda, mwana wese weZimbabwe ane chijana chekuona kuti upfumi hwasimukira.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges.
Apo takatarisana nekuzadzisa zvishuwo zvedu senyika, tichasangana nematambudziko. Asi ngatibatiranei pamwe chete mukubatana nemurunyararo, musenzekete wekuti nyika yese ibudirire uri patiri tose.
Asi mutauriri wesangano rinomirira vagari vari mumakanzuro anodarika makumi mana reResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavela Sikumalo vati hazvidi ng'anga kushopera kuratidza kuti veruzhinji havasi kufarira mari yeZIG.
Zviri kuitika zvinopa mhinduro zvega kuti vanhu vari kushungurudzika vachitadza kuwana machenji mumakondi. Munhu akakwira kondi anopiwa chenji yemabiscuits kana kuti mazepu kana aine mari yekunze ngatiti dollar maUS. Saka izvi zviri pachena kuti hapana kutambirwa kungaite mari inenge ichidai kutambudza vanhu.
Vaimbove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti bato riri kutonga reZANU-PF ndiro riri kutadzisa upfumi hwenyika kusimukira nenyaya yeuori.
Nyaya inofanira kugadziriswa inyaya yecorruption. Muno muZimbabwe upfumi hwenyika huri kubiwa nevanhu vashoma vanenge vachishandisa mapolitical parties, in particular the ruling party. Ndo nyaya inofanira kugadziriswa, nyaya yecorruption. mukaverenga auditor general's report inokudzai kuti mari iri kubiwa munyika every year through illicit financial flows. Nyika yakarasikirwa nemabillion emadhora ekuAmerica.
Asi anozviramba izvi, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vachiti vemapato anopikisa havadi kuti nyika ipunduke.
Now the corruption vanhu vari kuona chero maminista anosungwa, hakuna munhu asingasungwi kana mhosva ichinge yangobatwa. Asi isu hatingauyi pano kuti tisore tichizotanga kutaurawo kuba kwekuisa opozisheni mumakanzuro, nekuti hazisizvo zvinoendesa nyika mberi. Chinoendesa nyika mberi ndechekuti isu naivo ngatibatanei pakuti panenge pane mhosva yabuda, ngatifumurei vanhu vachisungwa, basa richienda mberi.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti verezhinji vabatane nehurumende mudonzo rayo rekuvaka nyika. Asi kuchitariswa kupikisana kwemapato ari mune zvematongerwo enyika, zvinokwanisika here kuti vabatane vaine chinangwa chimwe chete? VaElton Ziki, mukuru wesangano reThe African Cause Trust, vanoti
vanhu vakabatana hazvirevi kuti hatipokani pamaonero nekunongedzerana zvikomwe, asi hachingavi chunhu chakafanana nekensa inoramba iri muvanhu vedu. Zvinogoneka kuti nyika ino chero vanopikisa vabatane nevari kutonga kuti tiendese nyika yedu mberi.
Magamba matatu aradzikwa nhasi, vashakabvudzimiri Amai Jadagu naBrigadier General Veja vatsanangurwa navamunangagwa sevanhu vaida kuona Zimbabwe inoerera huchi nemukaka. Brigadier General Veja vakashaya nemusi wa16 mwedzi uno mutsaone yemumugwagwa, kuchiti vadzimiri vaive musori vakashayawo musi mumwewo vakurirwa nechirwere cheshuga. Amai Jadagu vanonzi vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vanonzi nebato rezano PF vakashanda zvakasimba kutsvagira bato iri rutsigiro kubva muna 1980. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakakwira kusvika pazvikamu zvinodarika 50.9 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 57.5% kubva pazvikamu 55 nezviga zvitatu kana kuti 55.3%. Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoongorora nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muno muAmerica vanoti mitengo yezvinhu yakwira nezvikamu zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 2486%. VaHanke vanoti pasi rose Zimbabwe ndiyo iri pamusoro penyika dzose panyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro vesangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Zvinhu zvakakwira ichokwadi. Mafigures aya anoratidza nyaya dzeinflation. Inflation zvireva izvo kukwira kwemitengo yezvinhu zvichienzanisa neungava mwedzi wapera kana kuti ungava gore rapera. Ndinoona kuti vese vanoratidza kuti zvinhu zvakakwira mitengo, tinova ndicho chokwadi. Asi ndinoona kunge hangu mafigures avaHanke aya anenge azokwiririsa zvikuru. Zvinenge zvaakuzoratidza kuti upfumi hunenge husitori kufamba zvachose. Ndinoona kuti mafigures chaiwo chaiwo anenge ari pakati peawo atiri kupiwa nehurumende, atingati ariwo pasi zvakanyanya neawo atiri kupiwa navaHanke anovawo kumusoro zvakanyanyisa.
Sei pachizoita musiyano wakakura kudai pakati pemafigures maviri aya?
Zvinoitika zvikuru sei munyaya dzemasvomhu idzo dzidzi dzekuti tinenge ndakuona kuti mastandards avanenge vatishandisa kana kuti zvinhu zvavanoshandisa kucalculata inflation yavo zvakafanana here atingati mainstruments achona kana zvishandiswa zvacho. Saka tinoona kuti zvishandiswa zvavanoshandisa zvakasiyana, uye zvinhu zvavanotarisa kuti vabude nefigure ravo zvinenge zvakasiyana. So kuti vamwe vanenge vachitarisa mitengo yezvinhu zvatingati zvashandiswa nevanhu zuva nezuva atingati mabasic commodities. Vamwe vanenge vakutarisa mitengo nezvimwewo zvinhu zvinenge zvisiri mabasic commodities.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi varisachigaro wesangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera vachitaura vari parunare kuLondon naTaboka Ncube weStudio 7. Munyika maita gakava guru panyaya yesarudzo dzichangobva mukuitwa muMount Pleasant neHarare East dzakakundwa nebato reZanu PF. Izvi zvakatevera kubuda muparamende kwakaitwa nevaive nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvarifa dzaimahere navaAllen Markham. Vaviri ava vakabuda mudare reparamende vachitsutsumwa kuti ZANU PF yainge yoshandisa vasori kuparadza bato rinopikisa. Asi veZANU PF vari kuramba kuti ndivo vakakonzera zinyekenyeke muCCC. Vachinyora padande mutande ravo reX vaDavid Coulter, vanova meya vekubulawayo, vati ZANU PF yakakunda musarudzo iyi nekuda kwekungobuda muparamende kwakaita vaviri ava. Asi vachipindura muzvare mahere varamba mashoko aya vachiti vaColter vakanganwa chazuro nehope sezvo vasiri kutaura kuti ivo nevamwe vakabuda mushure mekunge nhengo dzeCCC dzadzingwa zvisina tsarukano mudare reparamende, vamwe vachirohwa nemapurisa uye vamwe vakaita saBishop Masaya vachiurayiwa, vamwewo vachipambwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi.
Tinokatsa madzi zikuru nemashoko avaColter nechikonzero chekuti zvigaro zvakasiyiwa zvakasiyiwa mushure mekunge vachabamwe vaita zvisiri pamutemo vachishanda navamunangagwa kudzora vanhu vakanga vasarudzwa semaMPs nemakanzerars kuvabvisa zvisiri pamutemo. Saka ava vakaratidza kutsutsuma ndokuzobva pazvigaro zvavo vachiratidza kuti sarudzo dzenyika dzanga dzisiri kuremekedzwa. Muonero weruzhinji hausi kuremekedzwa munyika. Ndochikonzero chikuru chakakonzera kuti paite mavhakansi mumaconstituencies ataukwa.
Ko zvavari kutaura zvekuti vaifanira kurwa vari mukati meiro dare reparamende zvaakaita vamwe vakasara
vachigwachi nendava yekuti parliamendi demokrasi yeparliamendi chaiyo takaona kuti yanga yakumbundikidzana maparlamentarians anga asingakwanisi kudiscasa kana kupfunzurudza maissues aipika panguva iyoyo. Zvisineiwo muonero wavowo kuti vakarangwa vari mukati varipo vamwe vari mukati vari kuzama kugwa varimo, asi izvozvo hazvirevi kuti vakabuda vakanga vasina kodzero kana kuti chikonzero chakadzama chekubuda.
Asika vamwe vanopikisa vari kuti izvi ndoo zviri kuratidza kuti vanopikisa vebato renyu havana kubatana kunenge kunongoitwa madiro ajojina zvinozopa ZANU PF mukana.
Zvandingakuudzai ndechekuti vachavangwa kanga ayasiri mhemba kana kuti mhengo musangano wedu. Zvakaitwa zvakanga zvisiri pamutemo.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare. Vachabangu vanoramba vachitivo vainge vari nhengo yebato iri kubva kare. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa.
Zvatiri kuona zvinongoratidza kusanzwisana kuripo pakati pevari kubato kana tingati mapato vanopikisa muZimbabwe. Izvi zvakonzera kuti tione ZANU PF ichikunda kekutanga mumakore akawanda chaizvo muguta reHarare munzvimbo dzakaita seHarare East neMount Pleasant. Vanoti dai vamwe vasina kubuda muparliamendi vanodaro nevasingatenderani nazvo vese vanogona kunge vaine mashoko akanaka, asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti zviri kuitika mubato rinopikisa zviri kusiya ZANU PF ichiwedzera kusimba, ivo vanopikisa vachiwedzera yekenye.
Asi izvi mungati zviri kukonzerwa nayo vanopikisa here kana kuti ZANU-PF ndo inenge iri kupindira isingadai zveutongo wejekerere?
Zvine paviri, asi chandingade kuudza vanhu ndechekuti hongu ZANU-PF ingange ine painopindira. Asi kupinda kweZANU-PF hunge atenderwa kanayo vanopikisa. Saka ivo vanopikisa havagoni kungochema vachingoti ZANU-PF yazovadai, ZANU-PF yavadai. Ivo pachavo havana kubatana, ivo pachavo havana rine.
Saka pangagadziriswe sei kuti Zimbabwe ive nyika ine utongo hwejekerere?
Panotoda kuti tombogarwa pasi. Kunyanya-nyanya iye zvinezvi maelections asati apadyo. Vanhu vochiisa pfungwa pamwe chete, vobatana. Chimwe chakanetsa mubato rinopikisa inyaya yehupikindoga. Saka nyaya iyoyo yotaurwa. Nedzimwe nyaya dzese dzinonetsa idzo dzekurwisana dzekusabatirana pamwe chete nedzimwe dzidza dzakanetsa kumashuroko dzotaurwa pamwe chete dzozerwa kusvika vanhu vanzwanana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of South Africa vari parunare kuPretoria. Chirongwa chedu chatiri kuparura nhasi chinotarisa nyaya dzezvouori muAfrica. Tiri kutanga nekutarisa zviri kuitika muSouth Africa, umo mune kurudziro yekuti vanenge vafushunura vanenge vachiita zveuori kana kuti mawhistleblowers vachengetedzwe kuti vasagume vave mukanwa mamupere. Mumwe mudzimai wemunyika iyi aishanda kukambani yehurumende yePassenger Rail Agency, Martha Ngoye, anoti akafushumura uori waitika mukambani yaaishanda iyi, asi akabva arasikirwa nebasa, uye izvi anoti zvinomushungurudza mupfungwa, uye anoti zviri kukanganisawo mwanasikana wake. Asi apo mudzimai uyo achiri akamirira kunzwa kubva kumatare, anoti ari kumboshanda nerimwe sangano rinochengetedza vanofumura uori, Whistleblower House, rinobatsira vanenge vashungurudzwa vakamhangara uori. Dzimwe nguva vanenge vafushumura uori vanourayiwa. Semuenzaniso, muna 2021, mwemushandi wehurumende Babita Diokarana akaurayiwa panze pemba yake mushure mekufushumura uori mubazi rezveutano. Mumwewo akafushumura uori mushandi wehurumende aishandira kambani yendege yeSouth African Airlines, Cynthia Stimpel. Stimpel anoti vanhu vanofushumura uori vakakosha zvikuru mukupedza dambudziko iri. Hurumende yeSouth Africa iri kutendawo kuti zvakakosha kuti pave nevanhu vakazvipira kumhangara kana paitwa uori. Imwe nyanzvi munyaya dzezveuori, Dr. Ugliesa Radulovich vepaUniversity of Johannesburg, vanoti panoda mitemo yekuti vanenge vafushumura uori kana kuti mawhistleblowers vachengetedzwe, uye panodiwawo kuti parangwe vanoda kuvakuvadza kana vayanikwa pachena. Vanhu vanotaura kana paitika uori vanonzi vakakosha zvikuru mukuurwisa, uye munyaya dzeutongo hwejekerere. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVoice of America, iHassan Afeji. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika gumi nenhatu dzemuAfrica kusanganisira South Africa dziri kupinda musarudzo gore rino, uye vanhu vari kukurudzirwa nekuyambirwa kuti vangwarire nhau dzekunyepa pamusoro pesarudzo dziri idzi. Zvinonzi pana vanhu vari kuburitsa mashoko enhema vachishandisa humizha hwechizvino-zvino kana kuti artificial intelligence. Asi rimwe sangano rinonzi Campaign on Digital Ethics kana kuti CODE riri kushanda nevatori venhau kuSouth Africa kuti vazive kana pachinge patumirwa mavhidhiyo kana mashoko enhema. Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wevana vanononoka kukura mupfungwa zvinoenderana nezera ravo kana kuti autism. Vabereki varikurudzirwa kuti vanyatsotarisisa vana vavo sezvo chirwere ichi chichinonoka kuzivikanwa kana kubatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Autism chandingataura Mavelasi chirwere chekuti kuZimbabwe changa chisina kuwanda zvekuti tingava nezita rataichipa kumuchishona. Asi autism chirwere chatingati developmental condition inoita kuti vana vasava necommunication kana kutaura sezvinoita vamwe vana vanenge vachizvarwa, vanenge vari kind of disconnected from vamwe vana. Ndizvo zvandingataura. Pangava nemazita azomuka asi chirwere chatakakura tisinganyanye kuona.
Vabereki vangaziva sei kuti mwana angange aine dambudziko iri rekuva aine autism?
Chinotoitika Marvelous ndechekuti chirwere cheautism chinoonekwa nemasymptoms kana zvinotarisika zvinosanganisira kuti mwana anenge asingataure pamatanho akasiyana siyana paya pa 6 months pa 9 months zvinoita vamwe vana vazhinji, uyezve anenge achiratidza kunge pamwe asinganyatsekunzwa nekuti iye anotooperate a different universe yekuti iyo normal communication is one of the things chinenge chichisafa, uyezve anenge achiita atinoti repetitive activities. Pamwe anongofarira kuita that one thing but zvimwe zvese zvaitoita kunge mwana ane musikanzwa haatereri nokuti anotongoraramawo in a different universe.
Tinonzwa vamwe vabereki vachichema chema nyanya kumusha kuZimbabwe kuti vana chiremba dzimwe dzenguva vanotora nguva kuti vazoziva kuti mwana anenge aine chirwere ichi. Munoti vabereki vaite sei pavanoenda kunoona vana chiremba?
Chandingakurudzira Marvelous ndechekuti vabereki pavanoenda kunoona vana chiremba paya pamaregular checkups vana vachikura, vanofanira kutsanangurira kunana chiremba zvavanenge vari kuona zvisiri normal pamwana. Izvi zvinosanganisa zvatotaura kuti kana vari kuona kuti mwana haatereri zvakanyanya, sometimes we might just say mwana ane musikanzwa, but sometimes it might be because ane disability kana kuti ane this condition yeautism. Saka chandinge chikurudzira ndechekuti ngavatsanangurire vana chiremba kuti mwana uyu haasi kuprogressa zvakaita vamwe vana. You know, most families vane more than one child. Saka unokwanisa kuona kuti mwana uyu akasiyana nevamwe pakuti patinotarisa kuti anga ava kutaura zvakakwana, haasi kutaura. Patinomupa mainstructions anenge ari nomaignore. Sometimes it's not just stubbornness, but it's because pane zviri kuitika zviri kuita kuti mwana asakwanisa kufollowa mainstructions. Saka chine chane chikurudzira kuvabereki ndechekuti tsanangurirai vana chiremba zvese zvamunoona zviri out of place pamwana, because vana chiremba pamwe vanenge vane 20 minutes nemwana zvatopera, havakwanisi kudetecta those signs and symptoms dzamune muri kuona sevabereki kumba.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yevadzidzi vemuzvikoro zvakawanda zvepamusoro-soro vari kuratidzira vachitsutsumwa nezviri kuitwa neIsrael kuGaza. Vamwewo vana vechiJu vanoti havachakwanise kuenda kunodzidza zvakanaka nekuti vave kutyira upenyu hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi miyadzi zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paHoward University muno muAmerica.
Ndingatikuratidza kusiyana kwaita generation muri muno muAmerica. Students vadzidzi vari kurwadziwa nezviri kuitika kuPalestine, saka vari kuratidzira support yavo nekupigira vari kuPalestine. Vari kushungurudzana futi nezviri kuitwa nenyika Israel. Asi pane kakusiyana, vamwewo vari kupigirawo Israel yacho. Zvasiyana nevabereki vavo negeneration yavo vanga vakashinga nekupigira Israel.
Tiri kunzwawo vamwe vachiti vana ava ngavarambidzwe kuratidzira, vamwe vachiti ngavaratidzire. Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro remutemo ndochinhu chikuru chainokoshesa kuti munhu anofanira kutaura akasununguka, munhu anofanira kuratidzira akasununguka. Ndo zvatakamirira senyika yeAmerica nebumbiro remutemo ndo zvarinotsigira. Saka kuvarambidza kuti vaite zvavari kuita, vataure vakasununguka vachiratidzira, tinenge taakuteedzera hurumende yedzimwe nyika dzatinogara tichipokana nadzo tichiti vanodzvanyirira. Saka kaudzvanyirira kando kanorambwa nevakawanda muno muAmerica, kuti hazvisiri zvatakamirira senyika.
Tichitarisawo kuti mune sarudzo yemutungamiri wenyika muna Mbudzi, kuratidzira uku kungakanganisawo sei vaTrump kana vaBiden?
Varume ava vaviri mapozishoni avo haana kunyanya kusiyana panyaya dzekuIsrael. Vese vanotsigira nyika yeIsrael. Saka ndingati pane ava vari kuratidzira vachitsigira vanhu vePalestine, havafari nevarume ava vaviri panyaya yekuIsrael neGaza. Asi pasarudzo pane nyaya dzakawanda dzatiri tichitarisa, hondo yekuUkraine. And chikuru kwandiri maondo rangu, nyaya inenge ichitarisa vanhu vakawanda inyaya yeekonomi yemuno.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC. Iko zvino tochienda kune imi vateereri muchitiudza zvamunofunga.
Panhau yemazigi, hurumende yakafani nemukadzi anotakura mimba 9 manzi achingozvara mwana wacho mubva amuurara. Vana Gift Mugano ava vane chido nenyika yavo. Vanzwiwo muvateerera zvavanotaura. Kana mukavachinjanisa ana John vacho nana Muturi muchinjanisa, kana mukazochinjanisa ana Peter Griseve Bank iko, hapana chinofamba. Zvavangofane huku iri kurarira mabhura esino. Ndikomburedi bongo soso kuchinyika ugurumonzi.
Ndiri mukomana wekuMozambique. Nyika yese yaipa. Nyaya yekushupeka vanhu haisi kunzvimbo hani. Kana kwedu uko kuMozambique uko zvaoma. Mumbori nane imimi makaita chikoro chekuti makakwanisa kuvhura chaneri kuAmerica. Ndo panoratidza kuti vagari vemuZimbabwe vakajija. Isusu kwedu uko hakuitiki. Kana ukada kutotaura nyaya dzacho unourayiwa. Vanhu vari kufa zuva nezuva, hazvitaurwi, hazvibudi panyuzi. Wangotaura unourayiwa. Kana ukavhota kwacho, ukavhotera Fererimo unourayiwa, ukavhotera Renamo unourayiwa. Nyika yaoma, ngatinamate. Munhu otomirira kuuya kwaJesu chete oponeswa, zvapera. Zvenyika izvi hazvina maturo. Vakarwira nyika havadi kubva pachigaro, vari kungoita madiro.
Ini ndodawo kutaura nenyaya izi, ndoda kutaura nenyaya izano. Vari kutonga nyika kuti vanhu veZimbabwe vangwara kana kutangwara. Chakachenjedza ndechakatanga, hama dzangu. Pambaiti pamabhonda yemu chititorera mahusa muchiti dzakafanana. Taakuzvize kuti iko zvinezvi muri kuda kutora mahusa kuvanhu. Monyeboketa seyakasene simba for 3 months or 4 months mechikorekta mari dzedu, mari dziri kuvanhu dzemahusa mechisa muhomwe, mozorega mashisha yanyaya chichidonha manje. Izvo ndo zvisingachaiti, munhu wese wangwara zvisingamboiti. Taangwara, taano uchenjeri. Maiti ndi mega makangwara aineko zvinotangwarirana. Kusunga kwamunoita wako tinotoziva zvino kuti ndimi munenge muchitomhanya nekutochinja futi vamwe. Saka isi tinotomirawo nerumwe saiti. Tangwara nga nhau runo dzinototaurwa rinonzi kunzi musangane naachamisa namunangagwa zvitorerai.
ZANU-PF, mangoromera nepropaganda handizvo zvinovaka nyika. Izvi zvokusoro imba muchiti chamisa wakakumbira masanction. Vatsvangirai vachiwapenyu, maiti ndivatsvangirai. Nhasi maakuti ndichamisa. Ko zvino mbori pai? Iko zvino magadzira zigi. Maakuritanga kuriramba imi. Maakutosungira vanhu kuti ngavarishandise. Saka isanction hereri kukonzera izvi zvamuri kuita izvi. Zvichingobvawo nemi vachoenga. Pamakatorera vamugabe maifanira makadzokisera nyika kuvanhu. Poitwa maelections vanhu.
Aiwa, tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya imi naTaboka Ncube. Musakanganwe pachirongwa cheLive Talk, tiri kutaura nezvechirwere cheautism.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 Mabasa 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZiga. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstat lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga. Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abeCable News Network luveza ukuba abantu abafika esilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uzulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig, yona ekhangelele ukutholakala emabhanga kusukusela kusasa. Utsho lamazwi eHarare namhlanje lapho kungcwatshwa amaqhawe amathathu emathuneni awe-National Heroes Acre. UPrasidis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lanxa kulokukhonona okukhulu okuvezwa ngabantu phezu kwemali entsha le eyeZig lapho isethulwa nguhulumende uqaliseni kwayona le inyanga, uMnangagwa umangalise abaningi ngokuthi yamukelwe ngenjabulo.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold Zig. Congratulations, Makorokoto, Zimbabwe. This is our national currency and a part of the symbols of our national identity and our dignity.
Imali yamaZig ibikwa isiwe emabhanga namhlanje libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisithi uZulu uzakwanalisa ukuyayithatha kusasa. UMnangagwa uqhubeke ethi njengoba ilizwe lilezitha eziningi, kungalesi sizathu ikhuthaza inzalo yonke yaseZimbabwe ukuthi ibambisane ekuthuthukiseni inotho yelizwe.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges. Let us pull in one direction as a united and peace-loving people. The burden to develop our own country falls squarely on us.
Kodwa omela inhlanganiso yezakabizi e-Residents Association Coalition of Electoral Reforms, uMnumzana Mavila Sikhumalo uthi aludingi ukutshayelwa amathambo udaba lokungemukelwa kwemali yamaZig.
Njengezakhamizi siyathaba kakhulu ukuthi ilizwe leli libe le mali yalo, litshengise njalo ukuthi liyakwanisa ukuziyenzela izinto zalo lodwa. Kodwa ukubuya kwemali entsha akufuni ipropaganda kumbe omunye umuntu ukuze afune ekukhuluma ukuthi izinto zihamba kahle, noma thina siyakwazi njengezakhamizi inkinga esihlangana lazo. Nxa sigada imithova siyabona ukuthi kathesi intsinti kakula, so sesibona thina ukuthi uhulumende wayesithi yena i-currency lay iziki iba backed le gold lamanye ama precious minerals, kodwa hayi asikuboni lokhu kusenzeka. Sokusenza azathi backed by the security sector, sibona amapolisa lamasota echaya abantu ama money changer ebaxotha ezindaweni lezo abasebenzela khona.
Wake waba umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uMnumzana Ostalo Siziba, yena uthi ibandla elibusayo eleZANU PF yilo elivimba intuthuko yenotho yelilizwe ngenxa yokuphatheka kwenkohlakalo. kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni elezano PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi amabandla aphikisayo yibo abavimba intuthuko yelizwe ngoba bengafuni ukubona liphumelela phansi kombuso webandla lakhe. Amaqhawe amathathu abekwe namhlanje abalisa umnumzana Nyasha Nash Zimiri, unkosikazi Grace Tsitsi Jalagu noBrigadier General Shadrack Veja. Abachazwe ngumnangagwa njengabantu ababekhwabitha ukubona iZimbabwe liphumelela njalo kulelizwe eligeleza uluju lobisi. UBrigadier General Veja ubhubhe emhlaka 16 ngenyanga edluleyo kaMpimpitho. Kuthi uZimiri laye wabhubha ngalanga linye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane oyichukela owe-diabetes. Unkosikazi Jadaku yena ubikwa ebhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane.
Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZIMSTAT lwazise ukuba intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 57.5% kuyona linyanga sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3%. Kodwa ingcitshi yezenotho eyasemelika umnumzana Steve Hank uthi inani leli selikhwele lafika ku-2486% okulinani eliphezulu kwamanye amazwe wonke omhlaba. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda kwethula imali entsha e-Zimbabwe Gold kumbe ZIG ngenhloso yokumisa ukuphela amandla kwemali yeZimbabwe. Imali yephepha kanye lamakhoyini zikhangelelwe ukuqala ukutholakala emabhanga kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights umnumzana Masimba Kuchera.
Impahla liqhumiswa ikhwelile eZimbabwe nxa siqhathanisa esasilakho ngenyanga ephelileyo lenyanga le esanda kwedlula kulokukhwela owenzakaleyo. Kodwa bona njengani ama-figures aweZimstat angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le kulowo mahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe 57.5 ekhutshwe iZimstat kanye le 2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke, kutshoni ke lokhu kungani kulo mahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers behlanganise lokhu lalokhu yawuze babuye le format yabo kumbe le ndlela yabo ekukhalculator intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenzela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabanga ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-result esingayithola after ama-calculations lawa ihle ithiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi MCN kumbe uGadi Public Transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwedlula idola ikhe. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa uthi kungaba lo mehluko masinya, angiboni ukuthi kuzaba lo mehluko masinya.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Kweziphathelane leMelika, Uphenyo olusanda kwenziwa ngabezindaba abe Cable News Network luveza ukuba abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bathi umongameli Joseph Biden genzi kahle umsebenzi. Abafika phose isilinganiso esifanayo bathi balakho ukuvotelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump hachi uBiden. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akukacaci kahle ukuba abantu bazavota njani ngolwezi lonyaka kukhetho lukamongameli okuncikilana ababili laba. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Kuyinto ekhathazayo kakhulu uma kuyukuthi atshengisa ukubana uTrump uyakhokhela umongameli Biden. Kodwa mina ngokwazi kwami ama-polls isikhathini esiningi awekho accurate ngoba it's a guesswork. I-sample yabantu abubabhekile obasemplayo kuyadepend ukuthi usemplay abantu kuphi. That's why sizobona ama-polls ehlukana between different pollsters. Omunye ukubuya esithi yena ama-polls akhe athi, omunye athi ama-polls akhe athi ukuthize. Kodwa yes, kuyinto ekhathazayo kuma-Democrats mabuye ukuthi uTrump ulokhu ebonakala engumuntu okuthiwa uyakhokhela. Kodwa masiya kumkhonomi ngaseqinisweni, umkhonomi wamanje e-America ungcono kakhulu by far udlula umkhonomi lapho uTrump ayebusa khona. Sitsho masikhangela imisebenzi, i-unemployment rate iku-lowest that is ever been. Iyakwazi ukuthi uTrump echiye umbuso i-unemployment rate yayisikubuma 10%, khona manje ikubuma 3.7%. So yes, abantu bangakhomplaina ngokukhuphuka kwentengo yezinto, kodwa imisebenzi lamanye ama-indicator omkhonomi akhombisa umkhonomi oqinileyo. Le dollar masikhuluma ngalo khona manje likhuphukile futhi again i-strength yalo ukudlula amanye ama-currencies.
Ye, masokunje-ke ama-Democrats kumele enzeni njengoba usitsho usithi abanye sebengazani babona ngani awuhambi kahle?
Okokuqala, I think ama-Democrats awenzi umsebenzi omuhle ekukhulumeni ngokuphumelela okumkhonomi okwenziwa yikhulumende kaBiden. Esikhathini esiningi bavumela ama-Republicans ekutsheleni abantu ukuthi liyahlupheka and lihlupheka ngoba ngama-Democrats ayenza lihlupheke ngoba yiwabusayo. Eqinisweni okuningi abakukhulumayo ngamanga, but abantu ngoba abakhangelisisi izinto zonke kahle kahle bagcina bekholelwa lokhu abakuzwayo esingathi yi-propaganda. So ama-Democrats kumele ukuthi basebenze kakhulu ekuthini labo eyabo imessage izwakale emphakathini.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuke eZimbabwe ohlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Kusenjalo kusetshenziswa imibala etshiyeneyo kumabonakude kwezokhetho eMelika, kutshoni ke lokhu.
In U.S. politics, it's commonplace to hear about red states and blue states. In red states, the majority votes for Republican Party candidates. In blue states, most vote for Democrats.
Wezombusazwe kwele Melika kulezigaba ezisekela ibandla lama-Republicans okubizwa ngokuthi ngama-red states, kube lezinye ezisekela ibandla lama-Democrats ezaziwa ngokuthi ngama-blue states. Ezigabeni zama-red states, abantu abaningi bavotela ibandla lama-Republicans, kuthi njalo kuma-blue states lezi zigaba ezivotela ama-Democrats.
U.S. television networks get credit for the shades of meaning. As color TV gained popularity in the 1960s and 1970s, networks started using color-coded maps to show election night results. At first, there was no consensus on which color would represent which political party.
Imibala esetshenziswayo yasungulwa ngomabonakude ngeminyaka yama-1960s lama-1970s. Waqala ukungela kuvumelana ngokusetshenziswa kwemibala le.
But during coverage of the 2000 presidential election, most networks used blue for Democratic states and red for Republican. People then started using red state and blue state as political figures of speech.
Kodwa ngomnyaka ka-2020, ngesikhathi sokhetho lukamongameli, kwasetshenziswa umbala oluhlaza ohambelana lama-Democrats, kwasetshenziswa njalo umbala obomvu oveza usekelo lwama-Republicans. Abantu baqala ukusebenzisa imbala le yezombusazwe nsuku zonke.
Purple states, also called swing states, are a blend of red and blue.
Izigaba ezilombala oyiphepulu ngezingawela kuma Republicans kumbe kuma Democrats. Izigaba lezi zilakho ukuvusa kumbe ukuwisa ibandla ngesikhathi sokhetho.
They're so evenly divided, they could tip toward either party.
Lokhu ngokunye okwenzakala kwezokhetho kwelemelika. Abenhlanganiso ephathisa emsebenzini wokuhlinza abalesimo sokudabuka kwendebe laphakathi komlomo e-Operation of Hope yakwelemelika bakhangelelwe ukuqala ukuhlola abalalesi simo andubana babahlinze kusukisela ngomgqibelo esibhedlela seMpilo General Hospital koBulawayo. Abantwana laba bazahlinzwa kungelambadalo, ukubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Mora, utshela iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuqala ukuhlinza abantwana abaneminyaka elitshumi kusiya phezulu. Uthi odokotela abazakwenza lomsebenzi kabasoze bahlawulise muntu ngoba beze lemithi yonke edingakalayo kusukela mhla ka 4 Nkwenkwezi. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo udokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo sokudabuka komlomo laphakathi kwawo esecleft.
Cleft kutsho ukuthi ukuvuleka ukuba lesikhala. Lip indebe kujayele ukuthi indebe yomlomo eyangaphezulu engahlangani lokho kuthiwa i-cleft lip. Palate luphahla kumbe ingaphezulu yomlomo nangaphakathi, uphahla lomlomo ngangaphakathi. So cleft palate lakho ekungahlangani kumbe ukuba nesikhala ephahleni lomlomo.
Uqhubekele phambili esithi ukwelatshwa kwesimo lesi yikuhlinza umuntu isikhala sivaleke.
Kushane lo welatshwa kuphela nge-operation surgery. So abantwana abazalwa belomlomo ongahlangananga ephahleni lawo kumbe indebe engaphezulu engahlangananga abale-cleft lip and palate belatshwa nge-operation eyenziwa ngo-specialist surgeon ababizwa kuthiwa yi-maxillofacial surgeon kumbe o-plastic and reconstructive surgeon. Asilabo labo dokotela koBulawayo bakhathesi. So sibathola bevakatshile bevela ila eHarare kumbe kwamanye amazwe.
Iningi labazali abalabantwana abalesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo abenelisi ukuhlawulela ukuhlinzwa kwabantwababo. Omunye umzali olomntwana olesimo lesi unkosikazi Nompilo Nyathi.
Umzali lekhona apha empilo evele ekliptek. So mthengi umzali abathi bazamu-operate baphinda bathi umncane mbuyela after 6 months. So after 6 months andivange ngithanda ukubuya layo ngokubani mamam wayentongosimo. So kathesi sizele lihleli.
Unkosikazi Silobuntu Mpofulayo uthi ulomntwana odla nzima ngenxa yesimo lesi.
Levin uzalelwe esibhedlela sibhedlela kwesibi. Umntwana lo uzelwe ngo-Levin uzalelwe esibhedlela seTsholoti. Wayene-cleft lip palate, wa-operator ngo-2013. So lo nyaka ngicela ukubana azovalwa phakathi kwezemithi ekhulume esikolo. Amatitshara bathi kabamuzwe amabala awakhulumayo. So nxa engalungiswa and ngingathaba ngibonge iNkosi ukubana iNkosi ikhona sikule mhlabeni.
Omunye njalo umzali olomntana owazalwa elalesi simo unkosikazi Charity Mudimba.
Ngidala inketha 7 umntanami ngandiswa nyoni nambelethela khonapha empilo eleklesleklepaket kodwa hayi ukuthenga sakula kuthiwa lusupha ngawo lusupha phela nxa i-esi samdlali landiuthaze opare sele 10 months.
Isimo sabantwana abazalwa bedabuke indebe laphakathi komlomo kasivamanga. Odokotela bathi lokhu kudalwa yikungakhuli kahle komntwana esiswini sikanina. Kulungiswa ngokuthunga lapho okudabuke khona. Abezempilakahle bathi bayasilela odokotela eZimbabwe abazi ukulungisa isimo lesi. Kunga lesi sizathu abenhlanganiso le kubiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika $3,000 ukuhlinza lokulungisisa isimo lesi eseCleft lip leCleft palate. Abenhlanganiso yeOperation of Hope ebunjwa ngodokotela abadabuka emazweni anjengeBrithani, India lamanye ivame ukuba lenhlelo zokwethekelela kweleZimbabwe kanye ngomnyaka kumbe kabili besiyaphathisa abantwana labadala abazalwa belesimo lesi. Baqhuba umsebenzi ofanayo kweNezambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yedolobha lakobulawayo lamuhla ihlangene labo somabhizimusi lapho okucujungulwe khona uhlelo lokwakhiwa kwedamu elizabizwa ukuthi yi-glass block kumbe bophoma elikhangelelwe ukuthi lethele leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi. Usolo dolobho wakobulawayo uCouncillor David Coulthard uthi uhlelo lolu luzasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037. Njalo kuyabe sekudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayi Shangani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze-recycling. Ukuze sizwe okunengi okuhlafune emhlanganweni walamuhla osithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxelo Councillor Khalazani Ndlovu, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansilini yakobulawayo.
Ingxoxo bezikhona zingasoza kuqala, bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sezisezingeni eliphezulu mpela. Sikhangelele ukwakha idamu le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa ibhophoma elisematiberian South Ephilabos. Sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe lazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli khangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya ubulawayo nxa lingagejwa. Ubulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi, sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyezwa njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyano olunye olukhangelelweyo olwemathebeleleni Zambezi Water Project. Singabona liphela nini leli damu?
I-time frame ayikabi khona on paper yet, kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesiziqedile. Then njengoba likwazi thina siyi-local authority, siyathatha ke esikudiscussileyo sikuhambise phezulu ukuthi kuye-approvewa kuhulumende. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumende, nguye ozabe ezasidetekthela ipesi yokuthi siyaqalisa nini singasiyeqeda nini, kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini. Ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika amo singaba la amanzi kulelo damu in 18 months, but i-18 months lezo sithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu. Asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende, mhlawumbe la adonsa izinyanga khonokhu kuyoloke kusifaka umthwalo onzima emahlombe. Kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo, silethemba ukuthi hhayi lezi ngxoxo uzaziphutshisa masinyane la efake isidingo.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Lolu daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakapheli. Inyanga kaMeyi ingakapheli ngoba i-council sizathi phinda silale enye ingxoxo mhlawumbe sibe le-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawayo sesesiqedile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani sikhuluma kanje?
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli, luqhubeka lusanda njengoba sisazi isomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding, okuthi sometimes sigcina sisiba le nkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana maye ngaphampi kahle. Amanye amalokishi agcine ehamba more than 2 weeks engelamanzi okuyiluhlupho olukhulu osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabubele.
Emadamu akulabubele ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu imathi south. Imathi south kayilazulu.
Lo ngukhansila Khalazani Ndlovu umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yakoBulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lenabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Linjani kuStudio 7? Hayi nathi siyaphila lapha esikhona. Lapha ngilombono lapha mfundlambe ngokubona sokuStudio 7 ukuthi hawo siphathi kahle. Izakhamizi zokoBulawayo bayazithengisela amatamatisi lokhu lalokhu abantu ukuthi bezama uncedisa ayimuli zabo ngoba vele kunzima. Akula kudla eZimbabwe government iyadinga ukuthi idingele abantu ukudla. Kodwa amapholisa amakhokhoba batshona bebathathela izinto into engabukekiyo ngathi government iyakwazi. Bada baphila njani abantu baavoid ubusela ukuthi kungabantu bengakrete ubusela bezidayiseli. Omunye nithengele ngalakho lami umthenge ngithenge engalakho komunye. Kodwa batshona bebagijimisa imini yonke sithi into le impi.
Kanti uThembo Mohada kasengu-vice president. Kodwa eyi okwenzakalayo kuhluke bathona ikithi besindebeleni kunzima la madoda laka acting njengamadoda mani uThembo Mohada benga-acting njengabafazi yini manje oyabuza uhambe ulandela kuphela njengomuntu odonswayo ongaboniwe uChivayo nguye osengu-vice president uchiwe ngakhe kuse-Iran kodwa uChivayo nguye sesimbona manje all over nguye osebhizi lomnankakwa duze lokamnankakwa uphi yena uThembo Mohada.
Studio 7, Studio 7, njani lonke balalela bahle siyaphila mbijana. Yazi nxa ngilalela ubaba logulayo lo oswele kusuke esibhedlela kuthiwa ngumalaki inkomo lo ngumuntu ofuna kusuke esibhedlela lo uyagula lo agula sikusigulela gulela gulela ngokuthi khona ngale kogodlwayo abantu amajiyampondo ukuthi bathatha ngaphi umuntu longaphelelanga lo bezomnika isikhundla kwakhe kwezani lokho kube sihumanela thina. Engayisapotisani hey thina bezanupf yetina bezanupf uzama ukuthini kade yikho le studio bamxotsha udriver ephambanisa inhlelo zestudio akazizwa into eyikhulumayo akazizwa shema akazizwa shema abanye bakho believe gawele labo Joseph Chuma bangcono bayahumana kodwa isikhulu kukamalaki lo
asakazi nabalaleli baka Radio 7 lesimanga labantu ngabantu bezani laba bakhuluma manje especially lo kuthiwa ngumalucky Nkomo ethi ukuyikhulumela uthi eZimbabwe kuright yini eright malucky Nkomo eZimbabwe ngoba ngisho zona iziphatha amandla zayo iZanu-PF iy'ngane zabo zifunda phandle kwamazwe akula zikolo yini eZimbabwe bona nxa begulile baphuma phandle kwelizwe akula maklinika yini eZimbabwe. Uyazi yonke nje into elisitshela yona ngamanga lina endaliyenza manje kathesi ungayibheki igovernment yakhona izindawo eziningi ifuna kubhadalwe nge-US dollar kodwa ithi abantu abasebenzise khona lokhu okuthiwa kumbe kuthiwa yini khonokho okuvuyileyo khonokho okuyimali abantu abasakufuni ngoba labo abakufuni.
Zingelele enkundleni itshona njani kuStudio 7 hayi isihluku esenzeka elizweni sakithi ngesikhathi sombhuqazwe ngesikhathi kubhuqwa abantu basemathebhelelendi kwakubuhlungu kakhulu isihluku esesilaphana ambona ukuthi kukhona lapho esake sayenzeka khona umhlaba wonke jikelele.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa lelandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kwemali entsha iZig ephepha leyamatshe ezabe isitholakala emabhanga kusukusela kusasa. Singayihlaka kuyehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe uZulu weZimbabwe ngokwamukela ngenjabulo imali entsha eZimbabwe Gold ebizwa ngokuthi yiZig. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehlala namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.